This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nezvinoshuga iyi chiri kuuya kusika zhinji yacho ndiyo yemapriming nemanaji mashizha epasi padzinde refodya. Saka tinovizwa kuti pachatangawo kuuya mashizha chaiwo chaiwo ane yaiya vanoti flavor yakasimba inenge ichitarisirwa kumitengo yazvichakwira.
Sangano reTobacco Marketing Board rinoti fodya yepasi yawandisa pasi rose zvopa kuti mutengo wacho uderere.
Tiri kutarisira kuti mushondo rinotevera iroriri tinofanira kuti tiite umwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Kana nyaya iyi iri nyaya yakakosha semaonero airi kuitwa nemunhu wese, inyaya inokodzera kuti ivo vachiunza pasiri.
Vashandi vehurumende vanoti havasati vasumwa nezvekuda kugumurwa kwevamwe vavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTobacco Industry and Marketing Board rinoti uwandu hwefodya yepasi hwati wandei pasi rose zvopa kuti mutengo wefodya uderere. Varimi vakawanda vari kuchema-chema kuti pane chikiribidi chiri kuitwa mukutengeswa kwefodya zvopa kuti mutengo uderere. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weTobacco Industry and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri.
Iye zvino kwatengeswa fodya rinokwana kuita mamiriyoni 11.9 kg. Kukosha kwefodya itengeswa kwati kupfuure zvishomanana pa$28 million madhora ekuamerica. Average price womutengo kana kuti mutengo wepakati nepakati $2.36 per kg. Ikompera kana kutarisa zvakamboitwa mapera tikuona kuti gore rino tatengesa fodya kumazuva anokwana 16 days. Gore rakapera kwanga kwatengeswa 15 million kg. Zvinoreva kuti uwandu hwefodya hwauya gore rino hwatidzikirei nechikamu chinokwana kuita chimwe chete pazvishanu kana kuti 21% roughly 21%. Mutengo wacho zvakare gore rakapera average price yange iri pa$2.95 per kg. Sezvandambotaura zvaizvo iye zvino iri pa$2.36. saka yatidzikirei zvakare nechikamu chinokwana kuita chimwe chete pazvishanu kana kuti 20%.
Chii chiri kupa kuti uwandu hwefodya hunge huchiderera panguva ino?
Chinhu chakonzera kuti fodya inonoke kuuya kumutsika ndechekutiwo mwaka watakapfuura nawo wakatinonokei kutanga.
Ngatitariseiwo pamutengo apa varimi vanga vachingogunun'unawo kuti mutengo watidererei gore rino. Zviri kufamba sei?
Zviri kuitika pavanhu vanotenga fodya mabayas aya tosmabayas gore rino. Sezvo vakamboti payambiro gore rakapera kana varimi vachiri kuyeuka kuti mashizha epasi aya atinoti mapriming kana kuti mapriming nemalagi atiwandei pasi pano. Saka emuno muZimbabwe atinoburika muno muZimbabwe anoti dhurei kupfuura anowanikwa kune dzimwe nyika. And vakatipawo yambiro yekuti dai varimi vaona zvokuita nemashizha yekuti vasanyaya kuburitsa akadaro mufodya yavo nekuti atatengwa nemutengo wavatidererei. Ndo chinhu chiri kuitika panyaya yemapraizi. Iye zvino fodya iyi iri kuuya kusika zhinji yacho ndiyo yemapriming nemalagi mashizha epasi padzinde refodya. Saka tinovizwa kuti pachatangawo kuuya mashizha chaiwo chaiwo ane yaiya vanoti flavor yakasimba inenge ichitarisirwa kumitengo yazvichakwira.
Dr. Andrew Matibiri ndiwo mukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board. Vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaRichard Gundani vanoti havasati vaziviswa nehurumende nezvekurongwa hwayo hwekuda kugumura vashandi. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti uwandu hwevashandi vehurumende uchadzikiswa sezvo hurumende iri kutatarika kubhadhara vashandi vayo avo vanonzi vanogona kusvika zviuru mazana mashanu. Bato rinopikisa MDCT rinoti hurumende haifaniri kugumura vashandi ava isina kuvapa mari dzekuenda nadzo kumudyandigere. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weApex Council vaGundani.
Hongu izvi tiri kuzvinzwa asi tiri kungonzwa hurumende ichitaura, minister vedu vefinance vachitaura, tingozvinzwa zvichibuda mumapepa, tingozvinzwa zvichibuda mumaredhiyo nedzimwe nzvimbo dzakadaro dzinopa nhau. Asi isusu sedare reApex Council sevamiriri vevashandi vehurumende hatisati taudzwa kuti chii chiri kunyatsokuitika, hatisati tapirwa nyaya iyi kuitira kuti isusu tigokwanisa kutaurawo zvatinofunga nezvazva. Chatinoziva ndechekuti patakapedzisira kutaura navo gore rapfuura vainge vakavimbisa ivo kuti vari kungozoregera uwandu hwevashandi vehurumende hwakangodaro kusvikira upfumi hwenyika hwava nani. Nokuti kana upfumi hwenyika hukaita nani, vashandi vakawanda vanenge vaakudiwa kuitira kuti zvisungo zvedu zvinosanganisira kana zvezvimasete zvibudirire. Asi kana kuri kwokuti maonero avo sehurumende achinja, zvinenge zvakakosha kakuti vachiudzosa nyaya iyi kwatiri.
Ko mumwe musangano wamuchaita navo uriko rini?
Hatisati tava zvedu nezuva, asi tiri kutarisira kuti musvondo rinotevera iro riri tinofanira kuti tiite umwe musangano weNational Joint Negotiating Council. Kana nyaya iyi iri nyaya yakakosha semaonero airi kuitwa nemunhu wese, inyaya inokodzera kuti ivo vachiunza kwatiri, tiibvewo tigoita gadziriro dzatinoita.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaRichard Gundani vari parunare muHarare. Vapo Gundani vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, bro. Na father my sister. Na father munu wese ma sweeta. Doro tadira bazita father bari bazita father kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina amai Teresa Makoni pano pa Studio 7 pachirongwa chedu chemadzimai. Amai Makoni vari kushanya imo muno muAmerica nemutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai. Mai Makoni ndivo mubati wehomwe muMDCT. Zvii zvamuri kufambira imo muno muAmerica, Mai Makoni?
Kuno kutafamba kuti tizotaura nevamwe vedu vatinoshanda navo, sekuziya kwamunoita pati yedu ine maprovinsi akati kuti. Tine provinsi yeUnited States inotungamirwa navaDanford Moyo. Tauya kuzovaona nekuvashingisa nekuona kuti basa vari kurifambisa sei. Asi pamusoro paizvozvo tiri kutaurawo nevamwe vatinochimbofambidzana navo munyaya dzematongerwo enyika vari kuState Department kune mamwe mapazi akasiyana-siyana ehurumende.
Mungati matambirwa sei imo muno muAmerica?
Tatambirwa zvakanaka semazuva ese zvatinongochiita nekuexchange maideas kwatinongoita nguva dzose. Tiri kufara zvikuru kuti taita rwendo urwu panguva inei nokuti tanga taane nguva tisati tambotaura tese.
Tombotarisa yedu mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika pari zvino imi muri mubati wehomwe muMDCT. Titsanangurirewo kuti basa iri rinofamba sei.
Basa rekuve mubati wehomwe reMTC rakangofana nekuve mubati wehomwe wechero urongwa unenge uripo kuti mari iwanike ndokunge paine zviri kuitika munyika but munongoziya mamiriro akaita munyika yezvino nekuti hakuna industry vanhu havasi kushanda chero kuti vanhu vabhadhare mari dzavo dzavanofanira kunge vachibhadhara kumusangano wavo semamembers zvinhu zviri kungonetsa asi vanhu vari kungoshingirira chandinongofara hangu ndechekungoti panguva inei 15 years mushure mekunge bato rafomewa kwane mudzimai pahomwe saka pamwe vanhu vari kutarisira kuti kana zvinhu zvanaka vachaona mabatirwe emari akasiyana neaichimboitika
tombotarisa iwo mabasa ari kuitwa nemadzimai munyika munoona imi zviri nyore here semudzimai kuti utore basa repamusoro seramuri kuita uyezve maimbova muri muhurumende umo maishanda kuhome affairs zvava zviri nyore here imbotisanangurirai kune vamwe madzimai akateerera ari kudawo mabasa iwayo epamusoro
Mabasa epamusoro tinoada semadzimai and tiri kuarwira zvakanyanya asi zvakaoma nekuti chinoitika ndechekuti kana basa rare pamusoro vanhu vanodecida kuti pachaenda mukadzi here kana kuti murume kazhinji vanenge vari varume zvekuti unofanira kurwa zvakapetwa kaviri kuti uri semunhu womukadzi kuti uwane basa rimwe chete iroro saka zvichakangooma asi zvinongoda kuti vanhu vemadzimai muregedze kusarenda Murambe muchingorwisa nekuti mukangosarenda space iyo inotobva yatongo zadzwa futi nemurume. Saka hazvina kunyorova ende izvi hazvingoitikira kumapato chete chero kumabasa ekuindustry chaiko kuti munhu wemudzimai azowana basa repamusoro unenge uchitofanira kutenge uchiita excel zviri double varume kuti uwane the same job. Asi hatidi kuti chite give up because chero kungave kuno kwatiri kuwest iko kuno ndazviona ndatati tichipinda pamastudios enyu tichiona vanhu vachibuda mumasenate buildings vazhinji vanga vangori varume madzimai ari mashoma saka mabasa epamusoro achiri kungonetsa kumadzimai chero kunyika dzekuwest chero dzekueast chero dzekupi zvaakutongoda kuti madzimai tese pano pasi tibatsirane kuitira kuti zvinhu zvedu zvitifambire
tinoonazve madzimai ndiwo nyanya anoenda kumisangano ndiwozve anowanikwazve achienda kunovhota kana pakunzi munhu avhote asi wozotarisa kuti vanenge vari kuvhoterwa varume chii chinonyanyotsoitika takanyanyotarisa pane zvematongerwo enyika
pane nyaya yematongerwo enyika chinonyanyonetsa vadzimai urombo hwedu nekuti kana taakuenda kumaelections varume vanenge vaine homwe dzavo dzakazara nemari saka vanokwanisa kuconvinza madzimai akawanda kuti inini mukandivhotera ndichazokuitira zvakati nezvakati and panguva iyo yemaelections zveshuwa vano mbovapa tunhu twekubata asi munhu wechidzimai manje unenge usina mari yakawanda yekuti ungakwanise kupa vanhu ukatongowana yekuti ufambe iwewe nekuti vanhu vauri kufamba navo vadye unenge watogonesesa saka unozoona kuti sapoti yako inenge ichinetsa zvikuru panguva yesarudzo asi ukazoendawo pane madzimai vane zvinhu zvavo zvakakwana kusarudza kwavo kunenge kusinei nekuti vari kupiwa chiinani vanenge vakusarudza munhu nekuona kugona kwake so zvichatora nguva asi ndinofunga kuti nekudzidza kuri kuita madzimai nekuzoona zvinozoitwa nevarume after vavasarudza vachazoenda vachiona kuti it's not zvinhu zvaunopiwa nguva yesarudzo isi zvinhu zvichazoitwa nemunhu apa basa zvinoita kuti uone kuti ndiani waunosarudza wochiregedza kusarudza nokuti murume kana kuti mukadzi kana kuti ane zvinhu kana kuti haana zvinhu asi waakusarudza munhu nemagonero ake
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai mai Teresa Makoni mubati wehomwe yemari Mubato reMDCT kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera nehurukuro yedu namukoma Jeff Madzingo, vano original director weDiaspora Funeral Cash Plan. Vamadzingo, vanhu vangada kunzwa kuti zvii zvamunotarisa kuti munhu anga ari nhengo yechirongwa ichochi cheDiaspora Funeral Cash Plan.
Insurance yedu yakanakira kuti haiite zveutano, inoregera kuita izvozvo kuitira kuti ikwanise kukasira kubhadhara. Saka kana munhu ukatora nhasi watotora kavha yako unenge watova nekavha endi kana wakaita dambudziko mangwana ririre accident kuti paita njodzi kana wakatora kafa yako kana 20,000 unomba watoona rubatsiro ipapo hazvimiriri kuti kwanzi tozombozoona after mwedzi yakati kana kuti pombotanga papera nguva yakati kuti upuwe unopuwa mari yako yese nyango usati watombotanga kubhadhara munhu akatora kafa nhasi akashayika nokuda kwouhwere kwapera mwedzi mitatu chete anowana rubatsiro rwe2,500 pasina kuvhunza nezveutano hwake after mwedzi mitanhatu anowana rubatsiro rwe5,000 after kwapera mwedzi 12 gumi nemiviri anowana kava yaakatora yese
kunze kwekungopa mari iyoyo mune mamwe mabatsiriro amunoita here
sezvamunoona pose panoti munhu ashayika vanhu vari kupema rubatsiro vamwe vaenda GoFundMe vamwe vari kutsvaga pawhatsapp pafacebook hapana munhu wamunoona achiti kwai ndinotsvaka bhoxi vanhu vose vanotsvaka cash because kana wawana cash unenge watobatsirika unenge ukwanisa kuti chaunoda unotenga kana kuri kuti munhu aindiswe kumusha kana kuri kutenga bhoxi kana kuri kutenga matickets evachaperekedza mufi kana kuri kunobhadhara vachazobetsera nebasa rokuradzikwa kwomufi kumusha zvose izvozvo zvinenge zvakangonangana necash saka ndosaka kavha idi takaichinja kuti tisaita zvakagara zvichiitwa pakare kuti kana munhu mafuneral insurance anouya ari rubatsiro rwemabhoxi nechi
mungabva here muenzaniso wekuti mhuri ine mudzimai nababa nevana vaviri kana vatatu vanga atarisirwa kubhadhara mari pamwedzi
diasporafuneralcashplan.com ndo website yekuti vanhu vanokwanisa kuenda pawebsite vachinoregister voita makotesheni okuona kuti zvingavaitira mari chiripo pakavha iyi ndechekuti insurance yakasiyana nemainsurance amajaira because insurance isingaiti mamedicals inobva yangopa rubatsiro kuti kana munhu akashayika unopuhwa mari ipapo saka pane zvinhu zviviri zvatingati zvinoafekta mari yaunobhadhara saka seexample yamandipa yokuti baba namai navana vaviri vanogona kuva vari baba namai vasvitsa makore makumi matanhatu vanogona kuva baba namai vakadero vari makore kana makumi mana kana makumi matatu asi vane vana vaviriwo zvakare saka zvandiri kutaura ndezvekuti mari yaunobhadhara inoenderana nezera romunhu wauri kuda kupa kavha yacho
vateereri vangada kuziva kuti munowanika munyika dzipi vamadzingo
ini ndiri kutaura kudai ndinowanikwa ndiri kuuk asi tinokwanisa kubatsira munhu chero kupi kwaari chero kupi kwaari munhu anokwanisa kungotitumira whatsapp meseji kuti ndiifonerei ndoda kutora kavha munhu anokwanisa kuinda pawebsite yatambopa diasporafuneralcashplan.com akangeenda ipapo akarejista tomba tatovona kuti arejista totomufonera tomubetsera otora kavha yake mafoni nhamba aripo pawebsite zvokuti vanhu vanokwanisa kungofona anytime vachiwana rubatsiro tinokwanisa kuwanikwa pawhatsapp yetinoshandisa kuno kuuk nhamba yacho inoti 0044783224892 regai ndidzokorodze 0044783224892 ndo nhamba yatinowanikwa pawhatsapp tobva takufonerai bheki kana tokupai information yose yamunenge muchida
aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vamadzingo nekuwana nguva yekutaura nesu manga makateerera kuna mazvikokota wekambani yediaspora funeral cash plan iyo inoshanda nezimunati vajeff madzingo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakati svondo rinouya ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
aiwa tinotenda jonga munhau dzedu dzemitambo tichimbotarisa zviri mucastle premier soccer league mangwana mitambo inenge yakamira kudai Dongo Sawmill ichatamba nehow mine kuvengere stadium Caps United ichatamba neFC Platinum kuNational Sports Stadium Cholocho ichatamba neHighlanders kuchitiwo Wange ichitamba neKariba kuColliery yasvika nguva yekuti timbotarisa musoro yenhau zvakare sangano retobacco industry and marketing board rinoti fodya yepasi yawandisa pasi rose zvopa kuti mutengo uderere vashandi vehurumende vanoti havasati vasumwa nezvekuda kugumurwa kwavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube